ndaona kuti pasarudzwa vatongi vashanu vanzi vachange varivo vatongi veconstitutional court. Ndoda kuti nditi ndivo vagara varipo, vanga vari acting judges of the constitutional court kubva gore rakapera. Saka ndivo vanzi vakunoita maconstitutional court judges zvepamutemo. Ndineka kututsumwa mbichana kuti zvaitwa sei, asi haisiyo nyaya iripo. Nyaya iripo iko zvino ndeyekuti zvine mutsauko here, zvinochinja here nyaya yarataura yekuti pakasungwa mbira dzakondo apo? Hazvina chazvinochinja.
Ko sei muchiti hapana zvazvinochinja tichitarisa nyaya yanetsa yemutongi mukuru wematare vaLukumalava, vakanziwo ngavaende pamudya ndigere nedare repamusoro reHigh Court, asi hurumende ichipikisa mutongo iwoyo?
Zvaitika izvi zvakangofanana nokuti kana uine mombe yako pfumbu, wotora pendi woipenda woti yava nhema, inongoramba iri mombe imwe chete iyoyo, hazvichinje chunhu. Majaji iwaya ndoo majaji ari munyaya iri kutaurwa yatanga tichitaura iyai.
Tichitarisayo nyaya yakaturwa kumatare, dai vatongi ava vanga vasingawirirani nekuti vabatanidzwi navamalaba, vaifanira kuita sei chaizvo vamagaisi?
Dai majaji iwaya akanyora affidavit dzekuti aiwa isi hatimo munyaya umu, nyaya yavanga dai yakatongori majaji iwayo ekuHigh Court akataura iwo kuti aiwa ava vafanira kunge varimo, kana kuti vakati aiwa ngavarambe varimo, asi havana kupindura. Saka vakaramba vakazvisunga mbira dzakondo, vakaramba vasina kuzvichenura.
Saka kana tichitarisa nyaya yavamalaba, paakutoda vatongi vacho.
Saka hazvina hazvo chazvinonyanya kuchinja. Dai kwakuri kutoti pamwe mamwe majaji manyowana asimo munyaya iyi aiiswa ipapa, pamwe tingadai tiri kutaura imwe nyaya, asi majaji iwaya hapana chazvinochinja. Sekureva kwandaita, mombe kana yanga iri pfumbu kana yava nhema, imwe chete mombe yacho. Saka hazvina chazvinochinja.